Parizvinoo ndakunzwa nani ndakakwanisa kutorwa ndikaendeswa kuchipatara cheAvenues Clinic. Ndikandorapwa ukoko ndikakwanisa kupiwa mishonga yokuti ndive ndinondonwa ndakawana panzvimbo yakazorora. Nokuti chokutanga vakatanga kurapa injuries andakaita ipapo. Zvekare hypertension yangu yanga yakakwira zvakanyanyisa. I think nofunga nenyaya yekushungurudzwa iyoyi. Dai ndanga ndisina kukwanisa kukurumidzwa kumhanya kuenda kuchipatara ndaigona kuita heart attack ndikafa. Saka parizvino ndiri nani chaizvo. Ndiri kwandakazorora kumatsawira nehama dzedu.
Vanhu vangada kuziva kuti chii chakatora nzvimbo kusvika muzoshungurudzwa?
Chakaitika ndechokuti ndakashevedzwa nachief superintendent officer commanding law and order nomusi wechishanu kuma3 o'clock dzamanheru. Vakati vasikana tinokumbirawo kuti musvike kuno kulaw and order, pane zvinhu zvimwe zvatoda kunzi tikuvhunzurudzei. Ndikati iko zvino ndiri kumusha kwagutu, handisi kukwanisa kuti ndiuye ikoko. Saka chati akutoita ndechokutoti ndakutodzoka, sezvo manifomu yakuti akuti mundi ndakutodzoka kuHarare ikoko. Asi na9 o'clock ndofunga kuti ndinenge ndasvika ipapo. Ndopandakazotaura namagweta angu vana vamuchadhama vanga vatumwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vandimirire panyaya iyi kuti ndo zvaitika. Ndobva vati asa ngatisonganei na9 o'clock kulaw and order kwacho ikoko nomusi womugovera. Saka takasongana negweta rangu nevamwe vandanga ndinawo vomusangano vatatu namagweta maviri akanga auya vamuchadhama navachimimba kuti vanditore ndiende navo ukoko. Saka tapinda mukati vamwe vatanga tainda navo vakanzi budai muno dzokerai kunze kwebuilding ino imi ndokukabva kwamasiya mota yanyu. Vamuchadhama vakati no inini hazvingagoni kuti client yangu minde nayo ndisipo. Vakaidza naro zvikuru. Saka vakanditora nokubva vandidzisa maofisi ari pasi mune rima paunderground bhanga yepa Harare Central Police Station.
Mungava neruzivo here kuti ndeve divi ripi vakanga vakukurovai uye maikwanisa here kunge muchiona kana zviso zvavo?
Ndakavaona vese kana nevakandirova nezarawo zvese takatoriwana nezvese. Saka nyaya iyi ichaonekwa zvayo kumadare dzimhosva nokuti ndiri kuitora kuendesa kumadare dzimhosva mangwana.